manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kwa tereri, tunosangana zvakare manera anasi, uri musi wechitatu, nyamavhuvhu 30, 2017. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti mafanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
hazvigone kuti MDC iende isina iri divira ndiri kutaura ratiri NPP hazvigonewo kuti NPP iende isina iro rimwe divi ravatangira MDCT
mutungamiri webato rePeople's Democratic Party amai Joyce Mujuru Tinodzokorora mutungamiri webato reNational People's Party amai Joyce Mujuru vanoti nhaurirano nemutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai dziri kuenderera mberi uye vane chivimbo chekuti dzinobudirira vatsigiri veZANU PF voratidzira muHarare vachishora vanhu vavanoti havasi kuremekedza mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vakaremara voratidzirawo muHarare vachiti kodzero dzavo hadzisi kuremekedzwa Vamwe vagari vekunyamakate mudunhu reMashonaland West vave kuomerwa neupenyu zvekushaya chekudya kunyange hazvo hurumende iri kuti chirongwa chayo checommand agriculture chakabudirira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reNational People's Party vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vanoti vane chivimbo chekuti nhaurirano nemutungamiri webato reMDCT vaMorgan Tsvangirai dzichabudirira sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata amai Mujuru.
Kutaurirana kuripo zvikuru isu kubatana kweMDC Alliance takatoona kuti chinhu chakanga chakanakira MDCT nokuti mukada kutarisa pambatanidzwa iwoyo vazhinji vacho dzakanga dziri nhengo dzeMDCT pakutanga saka vashoma vangangoita vaviri kana vatatu ndivo vanga vasina kumbobvira vakaita nhengo dzeMDCT nangwe nazvino Kune mamwe mabato akaita sana ZANU Ndonga. Kune tsamba ndofunga makatodziverenga mumapepa kana social media. Vakanyora vachiti havasi kuda kuti vabatanidzwe kana kuti vaverengerwe kumbatanidzwa iwoyo. Saka nyangwe nemuMDC macho zvakare. Mundofunga muri kuverengawo makunga kunga ari kubva kunana Vice President Thokozani Kupe. Kuti vanenge vasiri kunyanyisa kuzvifarira.
Munoona sei kunetsana kwavatsvangirai nechikwata chaamai Kupechi?
Ndinoona kuti chikwata chiri kubvunzurudzawo kuti zvakambofamba sei.
Hatina kuona sei kuZimbabwe Grounds painyoreranwa chibvumirano cheMDC Alliance. Zvinoreva here kuti chibvumirano chamakambenge manyorerana navatsvangirai cheMOU hachiyashanda kana kuti mose marasika gwara?
Isisu hatina kumboita zviri kunze. Kwechibvumirano chatakanga tanyorerana navatsvangirai veMDCT ekutanga. Nokuti muchibvumirano imomo tanga chiri chibvumirano chekuronga gwara rezvitevedzwa kuti tizosvika pekunyorerana chibvumirano chaicho chaicho chatinoti agreement. Saka isu takaramba tichiteedza zviri muMOU yedu roadmap. Ivo vakateedzawo zviri muMOU yedu tese roadmap. Taka hapana watingati akaenda kunze. Uye isi takanga tabumira na kuti aiwa. Vakite kuti mamwe mapato anopikisa hurumende. Varikuona kuti ziri nyore kwa vari kushanda nemi vatsvangirai. Siwa nyengeteze wou yavo vari nechekudivi renyu. Poitawo mamwe mapato anoona zvakavarerukira kushandawo neamai mujuru. Vouyawo vari kusaidi kwangu kuitira kuti kana takuzosvika pamberi apo. Isisuwo nevatiri kushanda navo tinenge takukwanisa kukurukura pane zvatinenge taisa pamberi. Iyaya munoti pachirungu caucusing. Kuti saka ichi chinhu chatakunotarisana nacho neve MDCT chinotinakirawo here kana kuti chinovanakira. Chimwe chandoda kuti muzive ndechekuti MDCT iri kubva kudivi revashandi trade unions. Isisi tiri kubva kudivi rehondo.
Mapato api aya?
Kana muchitaura neze NPP, motaura neze ZAPU, motaura neze ZUNDE, motaura neze DARE. Vamwe vacho vana vemawo veterans, vakatanga mabato iwaya. Vamwe vacho vanga vari mawo collaborators who actually fought in the war of liberation. Ve ZAPU ne su takabva kuzanu, we are the people who were also in the armed struggle. Munozoona kuti tisu vanhu ari kugona kukurukurirana nekunzwanana tozoenda uko tane rimwero tisina humwe humwe. Zvinove zvinhu zviri kutadza kunyatsotsanangurika nevamwe kuti aiwa hakusi kukwachurana kwekuti hatidanane. Hazvigone kuti MDC iende isina iri divi randiri kutaura ratiriri NPP. Hazvigonewo kuti NPP iende isina iro rimwe divi ravatsangirai MDCT.
Amai Joyce Mujuru, vanove mutungamiri webato reNPP, vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vanhu vakaremara nhasi varatidzira muHarare vachinyunyuta nekusaremekedzwa kwekodzero dzavo munyika. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanga vari pakuratidzira apa ndimuzvare nhasi pamanyau, avo vati vanhu vane urema vari kurarama upenyu hwakaomarara zvikuru munyika nekuda kwekushayikwa kwemabasa. Muzvare Manyau vatiwo mitengo yezvinhu zvinoshandiswa nevakaremara zvakaita semauche zvinodhura.
Vakaremara hatina pekugara, pandinoti apa ndipo pangu. Uye zvinhu zvinoshandiswa nevakaremara zvakafanana nemawheelchair, macrutches, zvinhu zvinodhura zvekuti akaremara hapana kubasa kwatiri kuenda semazivira atinoita kuti hakuna maindustry.
Vawedzerwa vakati mahofisi mazhinji ehurumende asinyore kushandiswa nevakaremara zvinozopa kuti itadze kuudza vamwe vane zvivakwa zvavo kuti vagadzirise dambudziko iri.
Pratini chatinotochemera nekukumbira kuti dai mabuildings ese akwanisika kuti akutikwanise kupinda mumabuildings iyawo.
Munyori mukuru musangano ratungamira kuratidzira uku, reZimbabwe People and Parents for Children with Disabilities, ZPPCD, vanyasha nau vati hurumende nevanofanira kunge vachimirira zvido zvavo havasi kuita zvavanotarisirwa kuita zvopa kuti vatambure.
Kada vanoona nezvemari pavanopa mamwe mapazi ehurumende mari dzekuti vange vachizvirangarira, isu vakaremara hatina chimwe chete chatinge tichiwaniswa. Zvinhu zvekuti zvimwe zvekutirwadza zvekare. Tine matambudziko atinosangana nawo mumugwagwa wakatarisa munhu anenge ane wheelchair. Anogona kunzi wheelchair yake aiwa ilagage, anofanira kuti anga achibhadhara lagage, makumbo emunhu anganzi lagage here. Asi vacho vanotimiririra havana zvavari kuita, havana matano avari kutora kuti vange vachiita sei vachigadzisa zvinhu zvakaita seizvozvo.
Mumwe zvaanga achiratidzira vaHenry Kane vatsigirwawo vakati sevanhu vakaremara vava kuda kuzvimirira pachavo muzvirongwa zvehurumende zvakasiyana siyana sezvo varivo vega vanogona kunzwisisa matambudziko avo. Vakaremara ava vasiya tsamba yenyunyuto kumahofisi emutauriri wedare reparamende vaJakobho Mudhenda, kuhofisi yemumwe mutevedzeri womutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, uye kumahofisi egurukota rinoona nezvevashandi amai Priska Mupfumira. zvimwe zviri mutsamba yenyunyuto zvinosanganisira kutadza kwehurumende kutambira mutemo weUnited Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities kutevedzera bumbiro renyika nekuisa mutemo yavakaremara inofambirana nezviri mubumbiro pamwe nekuti nzvimbo dzekuvhotera dziswewo panzvimbo dziri nyore kuti vakaremara vakwanise kuvhota zviri nyore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadikwa.
Sangano rinorwira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti riri kushushikana zvikuru nekusapiwa kwedzidziso yakakwana pamusoro peurongwa hwekutoreswa kwevanhu zvitupa zvitsva huri kuparurwa nemusi wemuvhuro unouya nehofisi yamabharani mukuru wenyika kana kuti Registrar General. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZESNI, amai Ellen Dingani, vanoti sangano ravo ratonyorera mabharani mukuru vatobaiwa mudede vachisvitsa zvinyunyuto zvavo pamusoro peurongwa uhu. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Takaona zviri zvinhu zvakauya tisingafungire nekuti vari kutaura ivo kuti chitupa chirata chazenge chisingashandi mutsarudzo dzedu. Saka zvinhu zvokuti zvakauya tisingazvifungidzire ende tine makontenti atiri kureiza kuti hazvina kunge zvambotaurwa before kuti vanhu vazive kuti ndizvo zvinenge zvichiitika. Ende timing yacho yazvauya zviri kupa vanhu mazuva mashoma-shoma ekuti vanhu vange vachitambirira kugadzirira zvakataurwa izvi. Then vari kutaura ivo zvakare kuti vari vanonzi maalezi havakwanisi kuvhota dzatiri kugadzirira idzi. Zvino zviri kutinetsa zvakare kuti ko zvabva kupi nokuti masvondo aperayo vetomakarau vetomakarau vakataura ivo kuti vose maalliance vatange vachivhota nokuti bumbiro redu remutemo rinoti vose kuzvarwa zvezimbabwe ane kodzero yekuvhota muzimbabwe. Saka tiri kuneseka zvikuru nemashoko avakataura nezuro.
Mune mamwe matanho amuri kuuronga kutora here ekusvitsa nyunyuto yenyu iyi uye kugadzirisa nyaya yacho?
Hongu, tanyorera tsamba vari Registrar General vamudede tichibvunza kuti izvi zviri kumbobva kupi ndichitaura zvakare maconcerns edu kuti zvinogona kuzokanganisa registration iri kuuya nokuti vanhu vanogona kuita confusion yekuti apa vari kunzi huyai muzoita registration apa huyai muzoita zvezvitupa kupi zvitupa mukasarisa zvitupa zvedu. Anotora mufananidzo otora zvakare mafingerprints anditi zvinova zvii zvinongete zvichaitwa zvakare nevhota registration yatida kuadopta. Saka panogona kuitika confusion vanofunga kuti tatora zvitupa tatopedza hatiinda kuita tii kuzoregista zvakare. Saka tiri kugunun'una chaizvo kuti zvaitwa nguva ino iyi yakatsitangana nebiometric vhota registration inova chinhu chitsva sei zvaitwa ende zvisina kumbobva zvambotaurwa kubva kudhara kwese. Saka zvichiri kunetseka ndozanetseka nezvaitika izvi.
Vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZESNI, amai Ellen Dingani, vari parunare muHarare neStudio 7. Nhengo dzebato reZANU-PF dzafora muHarare nhasi dzichiratidza rutsigiro rwadzo kumudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Avanonzi vari kutsoropodzwa nevakawanda mubato ravo pamusoro pemakakatanwa ari mubato iri pamwe nekurova kwavanonzi vakaita tsvarakadenga yekusouth africa masvondo maviri adarika. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Zviuru nezviuru zvenhengo dzeZANU-PF zvabva kumativi mana enyika zvafora kubva munzvimbo dzakasiyana-siyana muHarare nhasi zvichiratidza rutsigiro kuna mai Mugabe pamwe nemurume wavo Robert Mugabe murongwa warongwa nechimwe chikwata chevaimbo vavarwi muhondo yerusununguko chiri kutungamirwa namai Mandi Chimene pamwe neprovhinsi yeHarare mubato reZANU-PF. Mushure mekufora kwadzaita uku dzakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvitsigira mai Mugabe, nhengo dzeZANU-PF idzi dzanoungana pamuzinda webato radzo pazotaurwa mashoko nevamwe vevatungamiri vemusangano uyu. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvitsoropodza tsvarakadenga yekusouth africa muzvare Gabriela Angels Awa vanonzi wakarohwa namai Mugabe Masvondo maviri adarika. Mushure mekunge vavawana vaine vanakomana vavo vaviri, Chatunga Bellarmine naRobert Mugabe Jr. pane imwe hotera iri mumusha weSandton muJohannesburg. Chimwe chezvinyorwa izvi changa chakanzi Angels, haazi ngirozi, tinoramba takamira namai vedu. Vashitaura pagungano iri, amai chimene vati havadi kuona munhu anotosorana namai Mugabe, vashita anenge ada kutuka amai Mugabe, avo vavafananidza nambuya nehanda, anenge atukawo mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Mumashoko anga achiita kunge akanangana nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaAmazon Mnangagwa, avo vari kufungidzirwa kuti vakapiwa chikafu chine muchetura pamusangano wakaitwa navaMugabe nevechidiki vebato ravo kuGwanda Masvondo matatu adarika. Amai chimene vatiwo vanhu havafaniri kuti kana vachinge vakuvadzwa kwavanenge vari voya vachiti vakuvadzirwa mumusangano. Amai chimene vatiwo vaMugabe havasi kuzosiyira mudzimai wavo matomhu sezviri kufungidzirwa nevamwe mubato reZANU-PF vavanoti vave kuswerotisakaramata namai Mugabe vachivatuka padande mutande mumisangano yavanoita pamwe nemavanofamba. Zvichakadaro, vanotungamira boka revechidiki muZANU-PF vakudzanai chipanga vati vanoramba vakamira namai Mugabe kusvika zvanaka. Ataura akamirira boka remadzimai reZANU-PF Women's League, amai Letina Undenge, vati kunyangwe vanhu vakada masimba zvakadai, vakatobvumirana kuti vaMugabe ndivo vachakwikwidza vakamirira ZANU-PF musarudzo dzegore rinouya, vachiti vose vari kuda kutora matomhu kubva kuna vaMugabe, vari kurota vachifamba.
Chinodaro, ishamwari dzakaipa dzaunenge wakunotsvaga wakunze kwemusha. Infiltration. Shamari zaunofamba nadzo nezvamunotaura uko kunze kwemusha chii ndozvinokonzeresa kuti uzova nemweya wekunda kunopandukira baba namai.
MuZANU-PF mune zvikwata zviviri zviri kurwira kutora matomhu kubva kuna vaMugabe. Chimwe chikwata chinonzi chiri kutungamirirwa navaMunangagwa chiri kuzvidaidza kuti Team Lacoste, uye chimwe chikwata chiri kutsigira amai Mugabe chiri kuzvidaidza kuti Generation 40. Amai chimene vatiwo havasi kufara nekuti vamwe vaiva varwi muhondo yerusununguko vari kudyidzana zvakasimba nechikwata cheZimbabwe National Liberation War Veterans Association, icho chinotungamirirwa navaChris Mutsvangwa. VaMugabe nemudzimai wavo havana kuuya pachiitiko ichi sezvanga zvakatarisirwa nevazhinji. VaMugabe ndivo vanga vari muenzano remekedzwa pamusangano wevadzidzisi waitwa muno muHarare panguva iyo vatsigiri vebato ravo vanga vachifora. Hatina kukwanisa kuziva kuti sei amai Mugabe vasina kuuya kuchiitiko ichi. Kunyange hazvo vanoziva zviri kuitika muZANU-PF vati amai Mugabe vaziviswa kuti vanhu vafora nhasi vanga vari vashoma kudarika vanhu vavanga vakatarisira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, mapurisa arambidzawo mamwe masangano anga achidawo kuratidzira muHarare achiti haasi kufara nedanho rehurumende yeSouth Africa rekuti amai Mugabe vasatongwe nemhosva yavari kupomerwa yekukonzera mhirizhonga. Masangano aya anga achida kuendesa tsamba yenyunyuto achiti South Africa yaisafanira kuvabata semunyarikani pamhosva yavari kupomerwa yekurova imwe tsvarakadenga Gabriela Angels iyo vakavana iri muhotera kuJohannesburg nevanakomana vavo. Masangano arambidzwa kuratidzira aya anosanganisira Nera Youth Forum, hashtag Zimbabwe Vote 2018, United Citizens Alliance neConcerned Citizens Support Network of Zimbabwe. Kuti tinzwe zvaitika, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weNera Youth Forum waDavis Mukusha.
Chatibatawo tasvika kuSouth African Embassy taona kuti vashandi vacho vanga vari pasimurao wekuti vanhu vari kuuya vasatambirwe vasatendedzwe kupinda mukati nekuti hatidairwa tiri panze. Zvakare mapurisa akawanda zvikuru anga akazara pamuzinda weSouth Africa Embassy nokutenderedza muzinda iwoyu.
Hamuna kuti kwanisa kupinda mukati?
Tatodairwa nasekretari tiri pagedhi haana kutombotitendedza kuti tipinde mukati. Tatozosvika ipapo vanga vakutoziva kuti there are people coming. Ndingangoti tafika ku South African Embassy sevatungamiri mushure mekunge mapurisa aramba kutitendera kuendera mberi nedemonstration.
Vapa chikonzero chei chekuti musaratidzire?
Vapa chikonzero chekuti mutsamba yatakavapa mumashure makanga mune zvatina kugadzirisa, zvatakagadzirisa mari nezuro. Tazvigadzirisa kudaro vazoti vava kuverenga mazuva manomwe kubva zuva ratakavapa tsamba iyoyo, zvinoreva kuti tanga tingakwanisi kuenderera mberi nekuratidzira kwedu.
Zvii zvavanga vachida kuti zviigadziriswe?
Vaida kuti patsanangurwe kuti tichaungana papi, tichange tichitungamirirwa nani, zvakare vanotungamira ivavo vanogarepi, zvakare chinangwa cheungano yedu ndechei.
Mutauriri weNera Youth Forum waDavis Mokusha vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muIndia vadzivisa nhasi kuti vanhu vangangosvika vashanu vakafa mumafasha memvura akakonzerwa nemhepo ine simba yakarova guta guru mune zveupfumi reMumbai kuIndia kwakare. Vakuru vadzivisawo kuti ndege dzehondo dzemubatanidzwa uri kutungamirwa neAmerica dzarwisa chikwata cheIslamic State senzira yekudzivirira nhengo dzechikwata ichi dziri kutiza kubva kuLebanon kupinda muSyria. Zuva ranhasi rinonzi neUnited Nations izuva rekurangarira avo vose vakatsakatikiswa pasi pose zvikuru sei nezvematongerwo enyika uye mhuri dzavo idzo dzichiri kungotsvaka hama dzavo kana padzakafira. MuZimbabwe mune vazhinji vakatsakatika uye vasati vawanikwa kana kunzwikwa nezvavo kubva kuna muzvare Rashiwe Guja, vaPaul Chizuze, vatondera Indira, vaPatrick Ndabanyama kusvika pana vaitaidza mara. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights neZimbabwe Human Rights Association acharichedza zuva iri nhasi. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro nemukuru weZim Rights VOK Machisa nezvenyaya iyi.
Chinofanira kuitwa ndechekuti tese ticherechedze zvikuru avasati vawanikwa, asi tichiyambirazve kuti zvisi mutemo kuti kana munhu achinge ataura zvaanotaura, yatikati freedom of speech, ongonyangadika, ongodisappear zvisina tsarukano. Iyambiro yatinopa kuhurumende dzakasiyana-siyana pasi pose, zvikuru hurumende yedu yatakatarisana nayo muZimbabwe. Vanhu ngavainde vanojoina mapolitical parties avanoda, ngavainde vanovhotera munhu wavanoda, ngavasapote munhu wavanoda, pasina anomuteerera, pasina anomusunga, pasina anomushungurudza, pasina anoita kuti anyangadike.
Pane nhamba inozikanwa here yavanhu vakatsakatika?
Vana Paul Chizuze, vana Rashiwe Guja, vana Itaiza Mara, vamwe vanhu hatokwanisi kuti tivadome nemazita nokuti vamwe vacho havana kukwanisa kuuya kuzotaura kwatiri kuti ndozvaitika. Zvakawanda chaizvo zvakaitika muZimbabwe zvakaita kuti vanhu vatsakatike, asi chikurudziro yatinoita ndeyekuti hurumende ngaichengetedze kodzero dzevanhu, isaviwanikwe ndiyo inotungamira pakutyora kodzero dzevanhu.
Pane mashoko amaendesa here kuhurumende pazuva ranhasi?
Tinogara tichingoita mastatements akaita saiyaya. Hurumende inotori nemastatements edu akayafanana naye.
Munoti chinyi kuvanhu veZimbabwe pazuva ranhasi?
Regai nditaurire vanhu veZimbabwe kuti musazowanikwe muchishungurudzwa kana kuti muchirambidzwa kutaura zvamunofungira kuti zvinovaka nyika yenyu. Taurai pamadiro enyu muchiziva kuti zvamuri kutaura zvinoenderana nebumbiro redu remutemo, atingati zvinhu zviri constitutional ende zviri legal. Ngatiregei kuwanikwa tichitya nokuti paita munhu ari paside. Kana matyikidzirwa, wanikwai muchinomhangara kumapurisa, asi muchinge mamhangara kumapurisa, uyaiwo kumusangano wedu weZimbabwe Human Rights Association, uyaiwo kumusangano dzakasiyana-siyana yakafanana Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Vanokubetserai, tinokubetserai kuitira kuti zvichemo zvenyu zvisvike kwazvofanira kusvika. Kana tichiinda kumatare, tosvitsana kumatare, zvomoziva kuti ndobasa redu.
Mukuru weZim Rights VOK Machisa vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotaura nezvizvaro zveZimbabwe zvinogara kune dzimwe nyika, nasi Praxidus Jeremiah weStudio 7 aita hurukuro na Reverend Tapiwa Nicodemus Mucherera, vanova mufundisi wechechi United Methodist muno muAmerica, avanoti vakauya kumakore ana 1980 vachiuya kuchikoro.
Ndakauya United States muna 1987 ndichiuya kuchikoro, ndakadzidza kuchikoro chinonzi Garrett kuIllinois, ndikabvako ndikazosenza zvekuIowa kwemakore mana. Ndabva kuIowa ndakanosenza zvekuDenver kwemakore matanhatu samufundisi ndichienda zvekuchikoro. Ndisati ndauya kuno 1986 ndakanga ndiri mufundisi kwaChitimbe kwaMurewa, Chibata kubva paChitimbe kusvika kwaDindi muchechi United Methodist Church.
Masvika munomu makaita mufundisi muchishumira nerurimi rweshona here kana kuti nechirungu?
Ndaishumira nechirungu chete, because wandaisenza nawo wanga varungu chete. Kutanga ndiri kuIowa.
Magara muno kudaro, pane pamakazosanganawo here nevanobva kuZimbabwe kuti munge muchishumira nerurimi rwamai?
Ndaidaro kazhinji apo tinenge tasangana nemamwe maZimbabweans, kana kuti dzimweni dzenguva tine sangano rimwe ratinoita ratinosangana pagore pagore. Munzvimbo dzakadaro ndimo mundaishumira nechishona kazhinji.
Mauya muno muAmerica makauya kare kuma80s? Makazombotarisawo here kumusha kwamakabva kuti munge muchibatsira?
Ichokwadi, akatarisa kazhinji kutanga kunyanya kutanga mugore ra 1997 ndakadzokera netimu yandakadzokera nayo tichiita remission trip nechechi yandaisenza nayo kubva kuDenver. Ndo pandakatanga ipapo batsire vana vaka vashaikirwa nevabereki wavo. Vamwe wacho vanga vakashaikirwa nebereki hwani, vamwe vakashaikirwa nevabereki vese vachigara vega vachichengetwa nana mbuya. Saka takatenga chigayo tikachisa munharaunda tikachishandisa chigayo ichi. Zvamunenge maona profit yamunenge maona ipapo apa mobatsira vana. Saka hazvina kugumira ipapo, izvozvo zvakaita kuti tiite zvigayo zvakati wandei zvitakazotenga, zvekutoti zvimwe zvacho ndakazoti ndabva kuDenver ndakuticha paAsbury ndiine imwe cheche ndanda kusenza nayo, takazongoramba tichitenga zvigayo izvozvo. Chimwe chacho iye zvino sekutaura kwatiri kuita paOld Mtari Mission paFairfield Orphanage ndicho chechigayo chinogaiswa ipapo chichibatsirawo kusapota vana. Tine zvimwe zviri munharaunda, tine zvigayo zvinokwana kuita 5 zvingori munharaunda dzakasiyana siyana. KwaChibuwe takaisa 1, kuMhakwe takaisa 1, kwaMurombedzi takaisa chimwe, kuBindura kwakuine chimwe. Iye zvino chandisinganyatsoziva ndechekuti zvese zviri kusenza here, asi emu yacho yanga iri yekuti tibatsire vana vakashaikirwa nevabereki vari maorphans muZimbabwe.
Vanga vari mufundisi Tapiwa Nicodemus Mucherera vesvondo United Methodist, vanova chizvarwa cheZimbabwe chave kugara muno muAmerica pahurukuro yavakaita naPraxidus Jeremiah. Iye zvino toenda kuna Tanonoka Wande achitipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheISIS muIraq neSyria.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. Chikwata chinopfurikidza mwero cheISIS chinonzi chatorerwa zvikamu makumi manomwe nemasere kubva muzana chenzvimbo yachainge chapamba kusanganisa muzinda wacho mukuru mudhorobha reMosul rakasunungurwa musi wa10 Chikumi. Pari zvino chikwata ichi chiri kurwiswa zvakasimba muguta reMosul. Nhumwa yomutungamiri wenyika yeAmerica mumubatanidzwa wenyika dziri kurwisa chikwata ichi, kana kuti Special Presidential Envoy for the Global Coalition to Counter ISIS, vaBrett McGurk, vanoti mwedzi mitanhatu yapfuura ISIS yakange ichironga kurwisa America neIraq, asi nekukundwa kwairi kuita izvi zvave zviroto. MuSyria, America inoti iri kushanda nemauto anoda utongi hwejekerere anosvika zviuru makumi mashanu.
Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheDiaspora Live Talk, apo tichange tichitarisa nyaya yezveurongwa hwekutoroswa zvitupa patsva nezvimhinga mupinyi zvinosangana nezvisvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, pakuti zvinge zvichinonyoresa kuti zviwane kuzokwanisa kuvhota. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyamina ndichungamiri Nkomo.